Ini ndini Blessing Zulu, dichiti eino emisoro inawo dzedu dzanhasi, chitatu 20, 2016. Dare repamusoro soro rinoti hapana mwanasikana ari pasi pemakore gumi nemasere anorodzwa nevabereki vake kuita izvi kunenge kwava kuchikora mutemo. Mufundisi Patrick Mugadza vanonamatira mudzimai wavaitai Dzamara nemhuri yavo vachikumbira amai Shefra Dzamara kuti varegerere vanhu vakapamba murume wavo muna kurume gore rapera. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika choita mukurumbira nekuita nyambo dziri kuburitswa pamavhidhiyo padande mutande. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvinoreva mutongo wedare reConstitutional Court wekuti vabereki vanokwanisa chete kurodza vanasikana vavo vadarika makore gumi nemasere ekuberekwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909am 4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.